Mungwe mugari wekumasungo, mudunhure kumanda mawe kwachivi, vatendai gozo vanoti, vari kurwadziwa zvikuru nekukwira kwakaita mbeu, apo mvura yakatanga kunaya.
Zvikuru nekuti mvura yanaya. Tarisa pagadziriro redu, tiri kutarisa mitengo yembeu ndoiri kuti uraya muchiona zvakadai, nekuti iko zvino tikuona kuti mbeu 10 kg iri kuita 3,000. Nwawo muhoro wesivhu 7 pamwedzi zvichireva kuti isu sevarimi kuti tizobhadhara mari yakawanda kudero hatikwanisi. Saka gore rino tikatarisa zvekuti kune zhara tichida kutengawo chikafu padzimba, mari yedu inozosara isingachakwani. Saka gore rino tichangori mazinjima zvitokotoko nokuda kwekuti mbeu yacho hatina nekuda kwemutengo. Saka kufara tingafara asi hatisi kufarisisa, dai vaona zvokuita pamutengo wembeu.
Mbeu yeSeedco SC513 inorema makirogiramu 25 iri kuita mari inopfuura zviuru 10 zvemadhora emaRTGS. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru kupfuura mihoro yevashandi vehurumende. Mari iyi ikaiswa kumadhora ekuAmerica inodarika zana remadhora. Izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende uyo unotambira zviuru 3 zvemaRTGS anofanira kushanda mwedzi mitatu kuti akwanise kutenga tsaga rimwe chete rembeu yechibage. Mumwe murimi wekuZero Farm iri kune mamwa, vandava Zeni Dhuve, vanoti pamusoro pekuremerwa nemutenge wembeu havana mombe dzekurimisa minda yavo sezvo dzakafa nenzara. Vadhuve vanoti vakutomirira kubatsirwa nehurumende pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme, kunyange hato chichipa mbeu shoma shoma pane yavari kuda.
Asi tiri kutochema nekuti mbeu yaita shoma. Isu takachera makomba akawandisa, mbeu dzachona ishoma. Kuti tonotenga mbeu hadzitengeki, dzodhura. Tinokumbira kubatsirwa nekuti chero kuchera kwachona mombe hatichina. Muri kuona danga iro riripapo. Takutovesa mombe dzakafa dzose nezvara nechirwere. Iko zvine vanhu vose varikutodawo mbeu, tinoda kutobatsirwawo nembeu.
Studio 7 netadza kubata panhare mbozha, kurukota rezvebazi rekurima, Dr. Anxious Masuka, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya dzezvemutengo yembeu uye kuti iri kubatsira sei vekumaruwa. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mifunzo yatumirwa neStudio 7. Pamusoro pekudhura kwembeu, varimi vari kuchemawo nemutengo wefertilizer uyo wapa zviuru zvina zvemadhora emunyika pasaga rimwe chete rinorema makirogiramu 50. Mune imwewo nyaya, kutongwa kwenyaya yemutungamiriri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Road Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure, pamwe neimwe nhengo yesangano ravo Amai Sheila Chisiri Munhu, kwatadza kutanga nhasi apo dare rati harisati ragadzirira zvakakwana. Gweta revaviri ava vaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati mutongi wedare vaMbonisi Ndlovu vati nyaya ichatanga kutongwa musi wa29 Gumiguru gore rino.
Tifana kupinda mudare nhasi nekesi yavaObed Masaraure, president weATUS pamwe chete namadhamu Sheila Chisiri Munhu. Saka tasvikako maprosecutor vanhu vaivo vachuchusi vataura kuti havasati vava redhi, pane zvavanofunga kuti zvinoda kugadziriswa pamapepa iwavo. Saka vatokumbira vaisa chikumbiro kudare chekuti aiwa, tinokumbirawo kuti kesi iyo ipostponewe timbogadzirisa mapepa edu. Saka chikumbiro checho chatambirwa nemutongi kukanzi kesi yava kudzoka kuzotongwa musi wa29 October 2020.
Muchuchisi wedare Muzare Precious Huso anoti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo pamahofisi ebazi rezvedzidzo kwamucheke kuno kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.